manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 24 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu ngavaregedze polisi ichiita basa rayo. Ndozviya zvamunoona vanhu vanenge vachichema vachiti polisi yawanda pamugwagwa, asi polisi ikabva ikatadza kuita enforcement tinenge tava kuchema zvechiti kuiyo mota yapinda sei paroad.
Vanhu gumi nemumwe chete vanofa, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vachikuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechi The True Apostolic Mission yaita njodzi kukamativi. Politburo yezano PF inoiti amai Maud Muzenda vaitwe gamba renyika uye vave kutarisira kuradzikwa nemugovera kuHeroes Acre. Mumwe mutori wenhau anorohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Tichakupaiwo zviri kubuda kubva kumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nemumwe chete vashaya, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vakakuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechi The True Apostolic Mission yaita njodzi kukamativi. Nepfenyuro yeZBC yati mumwe wevanhu vapona mutsaona iyi iyo yaitika mambakwedza nenguva dza 4 AM mushure mekunge mabhureki erori iyi aramba kushanda. Asi vatendi ava vanonzi varamba kuti imire sezvo vanga vachitya kunonoka kuenda kukereke. Vanga vachibva kusiya buwa Binga vachienda kuHwange. Mukuru wemapurisa kuHwange Superintendent Newton Mutumba vaudza vatore venhau kuti vakuvara vaendeswa kuzvipatara zvakasiyana siyana kusanganisira kukama TV Clinic, Hwange Colliery nekuSt Patrick's. Njodzi iyi iri kuuyawo mushure mekunge vamwe vanhu gumi vafa nemusi wemuvhuro mutsaona yemumugwagwa weHarare Nyamapanda pedyo nemusami Cross Business Center. VaClifford Govo ava vakafanobata chigaro chemukuru wesangano rinoongorora nezvenjodzi mumigwagwa reTraffic Safety Council vati mapurisa vanofanira kuregwa vachiita basa ravo rekubisa motokari dzisina kunaka mumigwagwa, asi vachitiwo vanhu vanofanirawo kuongorora motokari nemabhazi zvavanokwira. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navagovo.
Pakutanga tinoda kuti tine hurombo kune avo vakasikigwa nehama dzavo papanjodzi yaitika kuHwange. Ukatarisa zvaitika ikokoko, tinenge tichikurudzira vene vemota dzinenge dzizosenga vanhu kuti vaone kuti mota dzavo dzinokodzera kufamba paroad yamoti road witness. Vanofanirwa kunge vane maroad fitness dzemavehicles avo especially anosenga vanhu. Then secondly, tinokurudzirawo mapassengers kuti aone kuti mota dzavari kukwira idzo dzinokodzera kuvatakura singavaisi munjodzi.
Saka zvingaitwa sei kuti ava vanotakura vanhu navava vanohaiwa vatevedzere mutemo wekuti vanhu vasakuvara kana kufira munzira zviri kuitika izvi?
Ipapo tinototarisira kune avo vanochengetedza mutemo vepolisi kuti vakaona mota dzisingakodzeri dzakasenga vanhu, hazvinei kuti vanhu vechechi, kana mota isingakodzeri kufamba pamugwagwa ngaibviswe pamugwagwa. And tinotochema newo kuti polisi ngaiite, vanhu ngavaregedze polisi ichiita basa rayo. Ndozviya zvamunoona vanhu vanenge vachichema vachiti polisi yawanda pamugwagwa, asi polisi ikabva ikatadza kuita enforcement tinenge tava kuchema zvechiti kuiyo mota yapinda sei paroad.
VaClifford Govo ava vakafanobata chigaro chemukuru wesangano rinoongorora nezvenjodzi mumigwagwa reTraffic Safety Council vanga vachitaura parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Darere High Court rapa mutongo wekuti vaimbo vemutewedzeri wameya weguta reBulawayo vaGift Banda vadzokere pachinzvimbo chavo. Mutoro wedu enautaura ishava anotipa nyaya iyi.
Justice Martin Makonese vapa mutongo uyu nhasi mangwanani. Vabanda vaive vambomiswa basa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere muna Gunyana wegore rapera. Vakazodzingwa basa mushure mekunge tribunal yaive yasarudzwa navakasukuere kuti iferefete nyaya iyi yavati vaive vabatwa nemhosva yavaipomerwa yekushandisa chinzvimbo chavo zvisiri pamutemo kuti vatenge imwe nzvimbo yokuvakira. Mushure mekudzingwa kwavo, vabanda vakakwira kudare repamusoro vachipikisa kudzingwa uku. Mumutongo wavo, Justice Makonese vati mushure mekuzeya nyaya iyi vakaona kuti tribunal yakatadza pakuwana vabanda vaine mhosva sezvo zvaive pachena kuti hapana mutemo wavaive vachikora mukutenga kwavakaita nzvimbo yekuvakira iyi. Nekudaro Justice Makonese vati vabanda vanofanirwa kudzorerwa pachinzvimbo chavo chekuvakanzura uye mutevedzeri wameya weguta reBulawayo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvekutongwa kwematunhu panyaya iyi. Gweta ravabanda vakolwa ningwenya vaudza Studio 7 kuti vange vasati vaona magwaro emutongo uyu asi vati vari kubata denga nekufara nekuti vaiziva kuti vabanda vaisave nemhosva kubvira pekutanga.
Tinofara zvikuru nechikumbiro chetu kuti chakabvuma neHigh Court because takataura zvokutanga kuti client yetu vabanda vanga vasina kuparwa mhosva. Saka tinofara zvikuru. Hatisati taiona decision yacho yakapiwa neHigh Court but tiri kufara zvikuru.
Vangwenya vati pavanongowana magwaro emutongo uyu vachaasvitsa kukanzuro yeguta reBulawayo kuti vabanda vadzokere pachinzvimbo chavo sezvataurwa nedare. Vatiwo vanotarisira kuti vabanda vapiwe mari yose yavaifanirwa kuwana kubvira pavakamiswa basa kusvika pari zvino sezvataurwawo mumutongo uyu.
Tichazoendesa kuna deputy sheriff kuti aseve marespondent etu vana minister vana city kanziri zvokuti auye adzokere kubasa kwake. Tiri kutarisira kuti vapiwe maallowances avo nekanziri.
Mumwe mugari wemuBulawayo vaadmire kudita vati mutongo uyu unofadza nekuti Matare aratidza kuti atonge achitarisa kuti wabuda mbamani.
Matare anofanira kutonga without regard to political. Vasingarerekere kuti munhu unobva kumusangano upi. Vanongotarisa magwaro avo nebumbiro remutemo nemitemo yemunyika. Saka zvinongofadza kuti ndo zvinongotariswa nematare izvozvo. Nekuti kana pakazenge pane chimiro chekuti Matare akurerekera kurutivi rwebato inenge yangova nyonga nyonga mukati menyika.
Asi mumwe mugari vati neshoko vati hazvishamise kuti hurumende inogona kuramba kutambira mutongo uyu.
Ini panyaya iyi ndinoona zvekuti zvakamboitika kugweru makanzelazi ako akambosuspendwa. Maikoti yakazoita zvayo but hurumende yakatora nguva kuzvitambira. So I think zvinogona kungodini kutorawo time chinetsa kudaro.
Mutauriri webato reMDCT vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 parunhare kuti mutongo wanhasi unoratidza pachena zvinogara kutaurwa nevebato ravo kuti makanzura avo kunyanya mumaguta vanopomerwa mhosva dzemanyepo senzira yebato riri kutonga reZANU PF rekushungurudza vatsigiri vavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Mumwe mutori wenhau anonzi Arohwani vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Manyere uyo ange ari pastendi yeMDCT arohwa mushure mekutora mufananidzo weimwe motokari yange ichidarika pastendi iyi ine number plate yange yakanyorwa kuti RG Mugabe. Vange vachityaira motokari iyi yerudzi rweChrysler iine ruvara rutsvuku vaEfraim Chizola vabva vaburuka motokari mavo ndokutanga kurova Manyere. Manyere audza Studio 7 kuti ange ari kutora mifananidzo yezvange zvichiitika pashow apo arohwa.
Ndaona moto yange yakanyorwa kunzi RG iri number plate. Saka nzemutapo wenhau ndatora picture ndichitarisa kuti ndikutora zvinhu zvichiitika mushow. But muridzi wati anonzi Zola abva mumhanyisa moto yake adakunditsika pabva achindidziredzera kuti ndobva kunyudza. Kune vamwe vakawanda vakatofa nenyaya idzidzidzi but munhu wati munhu weZANU PF ende vatoziva vakabudisa mamagadzi avavo vakanzi freelance journalist vatuma ZANU PF. Mumwe wacho akatopfekwa kiti ZANU PF akanzi Kenyas Vafukidze.
Chizola ange ave kuda kupinza manyere motikari make nechisimba asi azodzorwa nevamwe vake vange vakapfeka mbatya dzezano PF. Manyere abva asungwa nemapurisa uye hapana chikonzero change chapiwa kuti ainge ari kupomerwa mhosva yei. Zvichakadaro, mumwe mukuru mubazi revechidiki muMDCT mudunhu reHarare vaJeff Chaitezvi vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda vange vari kufarira zvinyorwa zvegwaro remitemo yeMDC kana kuti mapolicy documents. Vatiwo vange vachida kuva nhengo dzebato iri vange vari kupiwa makadhi pachena
500 chava chikuru chavari kuda imanifesto nemapolicies edu ndokunyanya zvo zvavari kuda nemamembership cards.
Vachaitezvi vati mutungamiri webato ravo Vamogen Tsvangirai vanotarisirwa kushanyira stand iyi mangwana. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotarisirwa kuvhura show zviri pamutemo mangwana. Mutevedzeri wemukuru weZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti show yegore rino yafamba zvakanaka chose kana zvichienzaniswa nedzimwe dzapfuura.
Kare maiti show ichipera taisa vanhu vane mabroom nemutsvairi wakutsvaira kuklina kuti mangwana inge yakachena. Asiko zvinoti angu ari kupfudzwa, hapana kapepa kauri kuona, hapana yakachena zvekuti aiwa show iri kunakidza. Tozoti isusu kuma stands every day paunosvika pastend unoona yakachinja, iri kuita kunge yatotanga show musi iwoyo, zvichireva kuti vanhu vari kuratidzira zvinhu havasi kuneta. Vari kutiwo pavanenge vapedza show nhasi mangwana makuseniseni wobva uyogadzirisa gadzirisa kuti vanhu vasvike pakaita sei pakanaka.
VaCraig vati vanotarisira uwandu hwevanhu kukwira kutanga mangwana uye vatotanga kupa mubayiro kuvarimi vakakunda nhasi. Vakawana mubayiro yepamusoro ndivo vachapiwa mubayiro yavo navamugabe mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vagari vekumasvingo avari pakati pekuchema gamba renyika ambuya Maud Muzenda vakurudzira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vayemure nekudzidzira tsika dzakanaka kubva kuna mbuya Muzenda, avo varumbidzwa nevazhinji munyika kuti vaiva mudzimai wemumwe wevatungamiriri venyika akazvininipisa. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi inouya apo vamwe vari kupomera amai Grace Mugabe mhosva yekukonzera kusawirirana mubato reZANUPF nemunyika. Mazuva apera amai Mugabe vakakonzerawo mutauro pasi rose apo vakarova umwe musikana Gabriela Angels kuSenton Johannesburg mushure mekumuona aine vana vavo vakomana muhotera. Vamwe vanoti izvi hazvipe chimiro nechiremerera kumudzimai wemutungamiriri wenyika. Vataura neStudio 7 vati vari kurwadziwa zvikuru nekurasikirwa nambuya Muzenda. Amai tarisai hungo vekwamucheke mumasvingo vanoti nyika yarasikirwa namai chaivo, uye vakurudzira mai Mugabe kuti vadzidze kubva kuvakuru ava.
Kutangira zvese tinoti tarasikirwa nenyaya yamai Muzenda. Mai Muzenda vanga vari role model kumadzimai, vanga vachibata munhu wese semunhu zvisinei kuti unobva kumapolitical parties akadini. Saka unhu hwamai Muzenda dehwaigonawo kuti hwatapukira hukaenda kuna mai Mugabe. Vakopawo zvinoitwa namadzimai echikuru zvingava zvinhu zvakanaka, nokuti zvinhu zvavari kutoita zviri kutinyadzisa senyika.
Vamwe vazhinji vanoti mbuya Muzenda havana kuda kupindira nyaya dzezvematongero enyika apo murume wavo achiri mupenyu, vakaramba vari mai vakatsiga vachiyananisa nekupanga mazano kuvana nevatungamiriri venyika. Mutauriri weNational People's Party kana kuti NPP vaJefferson Chitando vakurudzira madzimai evatungamiriri vasara kuti vazvininipise sambuya Muzenda.
Mai Maud Muzenda tinovaziva vari mai vakanga vari mai vakatsiga, mai vakanga vakazvininipisa, mai vakanga vachichengeta nherera, mai vakanga vachitarisa kana mukaenda pachikoro chemupandawana munondowana vana vazhinji zvikuru vakabvapo vakapinzwa namai Muzenda. Saka izvizvi zvinoratidza kuti mai Muzenda mukatarisa pavana vavo vese vavanavo vakasara vachivarera vachivachengeta vaMuzenda vari panguva yokurwira kuti itwane rusununguko. Izvi iwo taona rusununguko mai Muzenda havana kuda kuenda kumberi, vakaramba vakamira somudzimai akatsiga.
Rambisai Mugova anoti mbuya Muzenda ndeumwe wemadzimai evatungamiriri vakare vashoma vange vasara vaiva vakatsiga vachiyananisa vamwe sevashakabvu amai Sale Mugabe mudzimai wekutanga wemutungamiriri wenyika, pamwe nambuya Mafuyana mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoshua Ngomo.
Mai Muzenda ndimai vakazvarwa vakava mai vakatibereka vakava mai vane dzidziso. Tinoti mai tarasikirwa negamba guru nekuti tinovaverenga ivo nana Sali Mugabe nana mai Chinamano ndomadzimai anga achiratidza unhu.
Mbuya Muzenda vachimwa nemapato izve matongerwo enyika akasiyana siyana. Mutungamiri weMDC vamogenzwangirai vakandobata maoko kumba kwaMuzenda kuHarare. Apo mutungamiri weNPP amaJoyce Mujuru vakavarumbidza vachitsika dzavo dzanga dzakanaka. Studio 7 haina kukwanisa kubata amai Mugabe kuti vatipewo maonero avo papfungwa dzevanhu vemasvingo. Kurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vasidzinzekera mai vaudza mhuri yekwaMuzenda kuti Politburo yebato iri yati vaitwe gamba renyika uye vachiri kuradzikwa kumarinda eHeroes ekanemusi wemugovera. Ndakamira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Nezuro zvinonzi pakaita mhirizhonga paArnold Farm kana kuti paManzou kumaZoe, pakati pevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF nevagari vepapurazi iri. Vatsigiri veZANU-PF ava vanonzi vaida kuti vagari ava vabve papurazi iri kuitira kuti amai Grace Mugabe vanove mudzimai wemutungamiri wenyika vawedzere purazi ravo. Gavhuna wedunhu remashandaland central vamartin Dina vakaudza Studio 7 kuti amai Mugabe vakapiwa purazi iri kuti vachengetere mhuka. Asi Mataredzi Mosva akamisa amai Mugabe nemapurisa kubvisa vagari vari papurazi iri pasina kwekuvaendesa sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Mapurisa akamboputsira vanhu ava dzimba dzavo vasati vamiswa nedare. Kode tinzwe mamiriro akaita zvinhu nhasi. Blessing Zulu Studio 7 abata munyori wesangano reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube.
Hongu pakaita kurwisana nezuro pari zvino nhasi kwanga kwakanyarara because nhasi havana kupinda.
Aikurwisa apa ndiani?
Apa tichaziva kuti exactly ndevana because imilitia iri kugara mucompound. Tino tiri kufungidzira kuti mayouth eZANU-PF.
Saka makakwanisa here kuti munge muchimhangara nyaya yenyu kumapurisa?
Hongu takaenda kunomhangara kunyaya yedu kumapurisa asi mapurisa vaka vese vaingoona kurirana nyoka menyu vachiti kwanzi tiri kumirira shefu wangu yati ndiri kumirira shefu wangu, saka hapana chakazobuda kubva kumapurisa.
Pane vakakuvara here mukurwisana uko?
Hapana vakakuvara because takazovakurira nekuwanda kwedu vakakurumidza kutiza.
Saka vaikuudzai kuti kudii pavaikurwisa apa?
Vaiti muchiri kuitei budai mupurazi raamai Mugabe.
Makwanisa here kuti munge muchinotaura nemagweta enyu nenyaya iyi?
Hongu izvo ndio kwatiri kuenda kumagwete edu tine appointment ya foroko kuti tiene kuti tinoita sei. Plus veZimbabwe Human Rights Commission vane report yavatipa nhasi nemamiri akaita zvinhu zvacho.
Vanga vachiti kudii mugwaro ravako pairi?
Igwaro ravatipa vari kuti ivo tofanira kugara ipapo kuti hatawanawo kugara because kwese manyepo anga achitaurwa naMartin Dina wokuti takapiwa minda manyepo because hapana kwatakambopiwa minda.
Asi mukapiwa kumwe kwekugara makasununguka here kuti munge muchitama?
Takasununguka zvakanyanyisa nokuti isu zvatiri kuda minda chete, hapana chimwe chatiri kuda.
Patakapedzisira kutaura nemi musingakwanisi kuvaka dzimba dzekuti mugare, zvinhu zvamira sei zvinezvi?
Hapana chatasata tavaka, tiri kugara panze kusvika pari zvino.
Manheru munorara sei manje kana musina dzimba?
Tinongorara panze ipapo, tongowanza magumbezi, hapana zvokuita because ma-non-governmental organization vese vari kutsva kupinda kuti vatibatsire because kune vanga vachida kutibatsira IOM but vari kutsvawo kuti vapinde mukati kuti vatibatsire.
Ari kuvarambidza kuti vakubatsirei ndiani apa, mapurisa kana kuti?
Ndingati mapurisa ari mbapoisa mabhomugedhi.
Pane mapurisa mangani?
Mapurisa bhomugedhi rokutanga rine mapurisa maviri, rechituru rine mapurisa maviri, vese vane vakapakatira furu.
Munyori wesangano reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube vari parunhare kumaNzou naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-909 AM, pa-4930 kana pa-6065 ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komisheni iri kutungamirwa nevaimbove munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan nhasi yati nyika yeMyanmar inofanirwa kunyevanutsa mitemo ine chekuita nekuve chizvarwa uye kumisa kushungurudzwa kwevanhu senzira yekuunza nayo runyararo mudunhu reRakhine. Vakuru vakati chikomo chiremera chevari kure vari pedyo vachitamba nacho. Dudzi rechireve ichi inenge yave kubuda sechokwadi pamubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance uyo uri kuonekwa nevamwe vari kunze senzira chete yekubvisa nayo utongi weZANU-PF. Asi izvi zvinonzi handizvo zviri kuonekwa nevamwe vari mumapato akapinda mubatanidzwa uyu. Avo vari kubuda pachena vachishoropodza mubatanidzwa uyu vachiti havaoni uchibudirira kubvisa bato riri kutonga. Dzimwe nhengo muMDCT dzinonzi dziri kuramba kuti paumbwe mubatanidzwa nemamwe mapato dzichiti mapato aya haana chaanounza kumubatanidzwa uyu kunze kwekutokohwa paasina kurima. Izvi zvinonzi zviri kuitikawo kumamwe mapato akaita sePeople's Democratic Party inotungamirwa navatenda ebiti pamwe chete neMDC inotungamirwa namushinafundo Wilson Ncube. Uko dzimwe nhengo zvikuru dziri muutungamiri dzinonzi dziri kuitawo batamurefu batamupfupi dzichiramba nyaya yemubatanidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDC inotungamirwa navaWilson Ncube vakurawo nechihwai pamwe nevanongorora zvematengerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachihwai kuti vanoti kudii nemapisha-pisha atinonzwa ari kusimuka mumapato ari muMDC Alliance.
Handiti kutaura hangu ndakamirira Alliance, ini ndiri mumwe wemapato. Ndakamirira bato riri muAlliance iyoyi reMDC. Saka nokudaro isuwo tiri kudarira zvinhu zvataurwa nevanenge vataura ruzhinji rwevanhu patakabva kusarudzo kumashure. Takanzi zvakangonakira kuti muite mubata pamwe, mubatirane pamwe chete, mukwanise kubvisa varipo ava. Asi maziso togona kunge tichiona zvakasiyana. Isu mumaziso edu takaona kuti chinhu chakanaka, uye tiri kudavira kumashoko evana veZimbabwe kuti tiise pfungwa pamwe chete tigorwisa hurumende yeZANU-PF yadai kutitambudza. Ende kana munhu ukange usiri mutunhu, tirega kuti chakashata. Saka toda kungotaurana kuti zvakaitei kuita mushandira pamwe. Kana takakanganisa, titiudzaika patakakanganisa pacho. Nokuti varume vakuru vakaita sesu, isu tiri kudavira shoko rakabva kuvanhu.
Vachiri mumhanzu, tichiona mapisha-pisha ari kubuda mumapato ari mubatanidzwa, munoona vachibudirira here nerwendo irwo?
Hazvigoni kuti vabudirire. Chokutanga pamapato ose avo manomwe iyawo, zvazvinoreva ndezvekuti hapana rinonzi bato pamapato avo manomwe iyawo. Nokuti ukaona vanhu vanomwe vungana vachida kukutsira bato rimwe chete, izvozvo chete zvongora kuti haiwa havari kuita havo matope. Vakatomborwisana pachavo voga kuti isi tonzi MDC ani, ivo rusara vonzi MDC ani. Izvo zvinongoratidza kuti hakuna kunge vanhu vanga vakaisa pfungwa pamwe chete vachiti ivo vanoda kubvisa ZANU-PF. ZANU-PF ina mapolicies anoita kuti vana veZimbabwe vabudirire.
Vachihwai, pindurai tinzwe.
Ndatoshamisikawo, handina kuziva kuti mazi vane mavonero akadaro kuti vachiri kufunga kuti dombo rinobuda mvura. Kana pamakore makumi matatu namanomwe vamugabe vakatadza kugadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe, hatitarisiri kuti pazuva ranhasi vangabuda namasaramusi vakagadzirisa upenyu hweZimbabwe. Nokudaro toshamisika kana vanhu vari kuZANU-PF uko vachidongorera poto dzevamwe. Nokuti isu toti kochenyu chiko pahuku yomweni, madiko kurega nguri matiwedzerai munyu, haina kutukira, mvura ishoma, chidzai toshandirai. Tazvinzwa, kochenyu chavachizi, kochiregai katibike ribve, todya nemi, musashira kutarira kumashure. Nyaya iri pano ndeyekuti mapolicies Zimbabwe inoda kuvakwa pasa.
Vachiri mumhanzi, mushandira pamwe uri kutaurwa uyu uri kuitwawo mune dzimwe nyika uchibudirira. Chii chinoita kuti mufunge kuti muZimbabwe hauzobudirira?
Hakuna zvinhu zvakamboita saizvozvo. Saka wisdom yavanhu vakare kare vakataura kuti mbeva zhinji hadzicherimwe naunoenda kure, ndo zvazvinongoreva chete chete. Tingada kupidigura tigodii kudini, asi mbeva zhinji hadzicheri mwena unoenda kure.
Vachihwai,
ndongoshayiwa kuti ko vaita sezve mhazi avo. Nokuti isu tiri kuti mapolicies avari kutaura nepane unemployment rate munyika neumbavha hwavapo, ivo vari ngoti kwai zvakangonaka zvakanaka muZimbabwe mapolicies ticharohwa. Isu hatigoni kundoba semabiro anoita ZANU-PF. Isu tiri kuti tiri kuda kuvaka nyika ino, ivo vachiri mumhanzo avo mhazi avo. tiri kuti kana vane njere dzavanoda ndavachiuya nadzo.
Vachiri mumhanzi mapato ose ari munyika anenge angove nezvipoka zvipoka. Kunetsana kwamuri kuona kuri kumaalliance ndokuri kuitika muzano PF. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Ivo ndo zvavanofunga kuti ndo zviri kuitika. Saka muchingonzwa kuchinzi kunongori nepati inonzi ZANU PF chete chete hazvitombozofi zvakaita kuti tingazoparadzaniswa noumwe munhu uyo anoda kutoparadzanisa vanhu anenge achingodzingwa.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumhanzu. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDC inotungamirwa naprofesa Wolfman Ncube vakurawo nechihwai. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, tombotarisa zvabuda mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League watambwa nhasi. Chikwata cheDynamos chadambura chikwata cheHaumine 6-0 kuBaba Field Stadium kuBulawayo. Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nhasi, apo tinge chitarisa nyaya yemhirizhonga iri kuitika papurazi remanzou kumazowe, iro ragara riine makakatanwa pakati pemhuri dzakaritora muna 2000 naamai Grace Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
When I see you, ahora sí, I get so shy. Bona, cook. Moyo wangu no reketa, unoda kukupepeta. Love yaku ino fefeta, sakandoda kukuchengeta. Every day no nisekesa, suarangu uno jegesa. Nyangwe jiga ni vengesa, ndiwe wacha no nipengesa. What's on domba sane? Mina lawek mele tandane, so fast last day. Mina lawek sive lengane, oh. Baby, when I see you, do it's a benge benge. If I could only feel you, then on the kenge kenge. Moe wangu no it's a matututa, pese ni non doa kukuda. I've been looking for you. It's an amazing lovey. I want you to be my lovey. Way, way, way. You are so beautiful, lovey. It's an amazing lovey. Every man just wants you, but I'm the man he should run to. They be just testing you one, two. But yeah, bagufaga bantu. You make me feel like in time too. So I'll be your moon and your sun too. The one I give all of my heart to. A daughter or maybe a son too. Yeah.
Kambo penge penge kubva kune chikomana Titan vakawanda vanochiziva nekambo mukoko. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Vanhu gumi nemumwe vanofa, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vachikuvara, apo rori yanga yakatakura vatendi vechechi yeThe True Apostolic Mission yaita njodzi kukamativi. Politburo yeZANU PF inoita Maimoudi Muzenda gamba renyika, uye vave kutarisirwa kuradzikwa nemusi wemugovera kumarinda yeHeroes Acre muHarare. Mumwe mutori wenhau anorohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange minesi zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Chris Gandhi nantungamiri Nkomo.